A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, September the 1st, 2016. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the role women are playing in protests happening at home and abroad. What are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But as you know, ladies out there, Thursday is your day. Pano pachina che madzimai.
Olesine lwabo mama ngalezi suku sesiqala ngo 8.
Yebo PJ. With the time change, yes, we are actually starting now at 8 p.m.
Sikhona njalo ebulenjini ku www.voazimbabwe.com loba njalo ku www.voashona.com loba njalo ku www.voandebele.com ebulenjini.
And don't forget, ladies out there, that we are now live streaming, so you can actually join in the conversation as it happens. So please go to your Facebook pages and like VOA Shona, VOA Ndebele, and also VOA Studio 7 is still operational, so we can chat with you on those pages. So please join in the conversation as we live stream.
Pakuratidzira uku maphurisa arambidza demonstration yedu nyika yese kubva kuHarare, Bulawayo, Gweru, Masvingo, zvese varambidza mademonstration iwayo. Vanga vachiti ivo havana kuwana nguva yakakwana 7 days dzavaiti vanoda. Uyezve Attorney General wenyika ino waisa order inonzi prohibition order yekurambidza mademonstration for 2 weeks. Isu sebato rinotevedzera mutemo tati isu hatichaita demonstration yedu mangwana. Taakuita demonstration yedu musi wa 16 September panopera 2 weeks dzatarwa na Attorney General. Izvi tiri kuitira kuti vasaya kwase kuwana mukana wekukwanisa kungosunga vanhu vasina kuvatonga zvinobvumirwa pasi peprohibition order. Saka tinokurudzira vatsigiri vedu kuti demonstration yedu tiri kuita musi wa 16 September hatisi kuzovasiya, asi musi wa 16 September ndopa tiri kupinda mustreet Zimbabwe yese, kwete Harare chete. Saka kudhorobha kwese kwamunenge muri ikoko kunofanira kunge kuine demonstration musi wa 16. Ndo zvatafunga kuita izvozvo.
Ndinonzi Lilian Tinyerere, ndo Megan Tinyerere yangu. Asi inonyanya kuzikanwa maningi ndiye kuti Mashumba. Ini ndakangogara mufunge, ndakagara ndisingatombozive kuti zvinhu zvandichasangana nazvo. Takamirira koti order nekuti zvakanga zvanzi ndinozoitinda ikoko na 11 o'clock. Saka chakazoitika ndechekuti before 11 vandatsvaga pekugara, ndokandagara zvangu. Ndakangoishamisa ndichitosvikwa nebhutsu, ndakarohwa bhutsu nhatu. Ndatopfugama ndichisimudza maoko angu kusarinda kuti vaona kuti handina chandina chandakangogara. Ndobva vakatanga kundirova. Ndakabvunza kuti ko muri kundiroverei? Ndikanzi izvo muchatofa, ndinokuurayai panapa. Ndiva ndatishandiswa kuti ko ndinourayiwa kuti ndaita sei kanzi makagarirei panapa. Ndaripa ndikati musandirove ndiri murwere. Sandiremano ndinomwa mapirisi, ndiri munhu weshuga, ndine BP. Saka muri kundiroverei? Haana kumbozviteerera izvozvo. Ndipo akandipisa bhesi 3 ndikazo ndirova nechibhatani
ini ndine Marcelina Chikasha, president weAfrican Democratic Party. Kuratidzira kwatiri kuita tiri kunyanyoshungurudzika nenyaya yekuitwa kunoitwa sarudzo muZimbabwe. Isusu patakatangawo musangano wedu tikaona kuti sarudzo yemuno muZimbabwe haina kunyatsorurama. Kune zvakawanda zvinoda kugadziriswa. Tikaona kuti tikarwa hondo iyi tiri tega tinogona kusabudirira, asi tikabatana nevamwe vakasanganawo nezvatakasangana nazvo panyaya dzesarudzo takaona kunge tinobudirira. Vana mai ndisi tinozvara, ndisi tinorera vana, tichiona kuti vana vari kugara zvakanaka. Kana mwana akashaya school fees, mai ndovanonyanya kutanga kutambudzika. Mumba mukashaya chikafu, mai ndovanonyanya kutanga kutambudzika. Saka kuti tigadzirise nyika yedu, hakuna imwe nzira yatingashandisa kusarirwa kwe sarudzo. Ndonzira yatakati muZimbabwe tinoshandisa maelections. Saka kana maelections iwawo asingafambi zvakanaka, tisingawani zvatakatarisira pamaresults panobuda, tofanirwa kutogadzirisa nyaya iyoyo nekuti ndopanobuda kugara kwedu kwese ipapo. Ndokurudzira mapurisa kuti vasashunguridze vana mai, nekuti vana mai tatambura kwenguva refu. Takamboita nzara muZimbabwe tikaita macross-border trader. Ezvinoonana vana mai pamwe vari kurara mustreets vachishaya mari yebhazi vachitengesa madomasi mutown umu. Votoita 5 days vakarara papavement vakamirira kuti weekend isvike pamwe vaunganidzwa kamari. Saka munhu agara musituation yakadaro achitongoshungurudzwa nehurumende, iwe mupurisa wozouyawo mushungurudza futi nekumurova. Ndoona zviri zvinhu zvinotoshura pachivanhu chedu, nekuti hazvingatombokumirire mushe kuti urove munhu saizi yambuya vako kana kuti yamai vako. Asi kune madzimai ndoda kuti tinofanirwawo kushinga, nekuti hapana tinouya takagara muDzimba kana kuti takangomira pamafenzi kumaraini tichingotaura nyaya kuti muZimbabwe zviri kurwadza, zvinhu zvinoda kuchinja. Zvinhu zvinotochinja tikamira, tikabatana, tikauya pamwe chete tikati chii chiri kuda kuchinjwa. Ngatitorei gwara rakadai, tobatana, toratidzira kana kuri kuratidzira, kana kuri kunyora tsamba tonyora tsamba, kana kuri kunyora petition kana kuti kunani tonyora tichisaina tese. Tikabatana takadaro ndoona kuti tinogona kuchinja upenyu hwedu nehwevana vedu.
Okwenzakalayo katesi kuti imhuri yeZimbabwe abantu abaningi babhekane lobunzima empilweni zabo. Nxa ubunzima lobo butholakala endlini ubamba umama kakhulu. Esesikubona kusenzakala khathesi ukuthi vele babona kufana ukuthi angaze ahlale endlini konke ikufa. Wethu uhlenzi endlini kumbe uphume waya jengisela. Kodwa esikubonayo khathesi ukuthi baningi omama abaphumayo abahamba ukuthi bayotshengisela. Ngiyabona belibona imfanekiso ebiphuma khathesi umama kade betshaywa ngamapholisa. Khathesi kulolinda Masarira olokhe ebanjiwe ngendaba zona lezi ezokutshengisela, ukutshengisela ukungathakazeleli izinto ezingamanga kuhle elizweni. Asonto elula ukufikela emapholiseni. Thina nje ngabalweli belungelo loluntu sike sazama ukuya ku-commission ebona ngelungelo loluntu, iZimbabwe Human Rights Commission. Sikhangelela ukuthi bona balesandla esiqinile ukwedlula esethu ukuthi basikelele emapholiseni. Kodwa satshela ukuthi umhlangano obufanele ube khona nosikomishi wamapholisa lesiphathamandla seZimbabwe Human Rights Commission ubungakabi khona, okutsho ukuthi amazwi la ebengakafiki kibo. Kodwa-ke kuvikele edluleyo sithokoze kakhulu ukuthi iZimbabwe Human Rights Commission yethule umbiko ikhuluma mgceke ukuthi akufanelanga ukuthi amapholisa abambe izizalwane zeZimbabwe ngendlela akade bezibamba ngayo nxa betshengisela, ngoba lilungelo lomuntu wonke ukuthi enelise ukutshengisela nxa lokho kutshengisela kusenziwa ngokuthula.
Tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the role of women in pro-democracy protest by Zimbabweans at home and abroad. What are your views on the issue?
And Marv, today the Attorney General's office prohibited the holding of protests in the country for the next 2 weeks, leading to the protest organized by NERA, a grouping of opposition parties, to postpone their strike to September 16.
Yes, the PJ and the AG's offices cited the current disturbances in the country as one of the reasons the protests in the countries have been banned briefly for now, for 2 weeks, I guess.
Mm-hmm. And one of the members of NERA, Ms. Marceline Chikesha of the African Democracy Party, says it is important for women to participate in protests as it is their constitutional right, but urged also police to respect protesters and refrain from carrying out police brutality through beating up protesters and throwing tear gas.
Yes, so we want to hear from you, our listeners, and those who are live streaming with us. We want to hear your views. But PJ, I understand we have one of our guests already, Tandiwe Dube, before we go further. Makadi Amai Dube. I watch no kuchinga mizai pachirongwa. Tinoona kuti ndimi mumwe weavo vairatidzira vari pasi pesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe. Chimboti tsanangurei kuti zvakafamba sei kwamuri nekuti takaona muchizoregedza kuendera mberi nekuratidzira uku.
Ndiri umwe wanga achiratidzira pasangano reRural Teachers Union. Chikunyanya kushushikana semurayiridzo wekumaruwa. Nezvizhinji zvatinoshuvirawo kuti tive tinowana. Saka ndoo zvinhu zvataida kuti zvisvike kuvatungamiriri vedu vazvinzwisisewo. Saka takatora nzira yekufamba senzira yekuratidzira.
Aiwa, tichambokubatsai muri ipapo, asi PJ yanga ati ndibvunze kuti munokuluma here.
Nyakuluma sivili.
Kuhle kakhulu. Siyawamukela kuhlelo lwethu.
Aye.
Sivele inhlanhla yamaswazi kodwa ke singakaqhubekeli phambili marvelous ukuthi ngithi uhlelo lwenu olwe women's round table asiyihluzeni bomama lamhlanje sikhuluma ngokuphatheka kwabesifazane ekutshengiseleni okwenzakalayo elizweni jikelele lakwamanye amazwe lapho okulo mzimbabweni wonke vele kulokutshengisela okuthile kungaba ngapha ngaseMelika, kungaba ngaseCanada, kungaba ngaseUK, abantu lokhu bejengisela laseSouth Africa, laseBotswana. Abantu baya ezigodlweni zabameli beZimbabwe kulawo mazwe besiyatshengisela izikhalazo zabo bekhonona ngesimo esikhona eZimbabwe kwezenotho la kwezombusazwe lokunye okunenginengi vele abakhonona ngakho okwezokhetho okwani. Ikanti ke kugcina ke abatshengisela ibona laba becina bedibana lamapholisa babajikele ama-tear gas baba baxabule babatshaye abanye babo bagcine sebesezibhedlela. Ikanti ke singakhumbula ngenyanga kumbe ezimbili ezedluleyo kwaba lokutshengisela kobulawayo kwaphoselwa i-tear gas endlini. Umntwana walimala kakubi wasiwa esibhedlela waphelela khona ngale wachonela khona ngale ukuthi abakuleyo ndawo vele kabasathakazeleli ukuthi batshengisele. Yikho ke sithe sicubungile sikhangele ukuthi omama lokhu kuyabenza na ukuthi bachedele emuva ngocuku olwenziwa ngamapholisa lolu. Kodwa ke sidibana ukuthi nanana ekukhulumeni kwethu labo abesifazane ekukhulumeni kwethu le ngcwethi ezithile lalabo abalondoloza ezelungelo loluntu bathi vele omama kathesi sebejikisile la bajamuka.
Aiwa PJ iro idama kuti nasi turi kutarisa isu nemabasa ari kuitwa nemadzimai nyanya panyaya idzodzi dzekuratidzira sekutaura kwawaita PJ madzimai akawanda ari kuti aiwa zvakwana yanguva yekuti vapindewo vachibatana nevamwe asi tanzwa nhasi kuti ofisi yemuchuchisi mukuru vati ivo pari zvino vachambomisa kuti vanhu vaenderere mberi nekuratidza kwemavhiki maviri. Saka kuratidzira kwakatarisirwa kuita mangwana nesangano renera kwambomiswa. Asi sangano reMDC rataura iro kuti richange richienderera mberi nekuratidzira iri uku kana 2 weeks dzapfuura. Asi tombodzokera kuna Mai Dube vatinawo pari zvino. Mai Dube, imi ndinoziva kuti makashungurudzwa panguva apo mairatidzira muchibva kwamunodzidzisa muchiedza imi kuenda kuHarare kunoratidza zvanga zvisiri kukufadza. Ichimbotipa inhoroondo yekuti zvakafamba sei?
Zvakaitika patakatanga rwendo rwedu takamboshungurudziwa tikambodanirwa vemutemo tikanzi ichobudai munoinzineino nzvimbo hazvitenderwi zvamuri kuita hazvisi paconstitution. Ndobva achitangoti aiwa takapiwa mvumo nemapurisa saka tichingofamba. Tobva tafamba tatifambei ndopatakazosangana nevemutemo vakatombotitsvakirawo vakomana veyouth vakatengerwa doro kuti vadi vatishungurudze. Zvinhu zvakazokonzerera kuti vamwe vedu vadi vasungwe kwamurewa. Vakatombovata mushitokisi vakazosunungurwa mangwana acho. Zvakazokonzera kuti mutungamiriri wesangano redu ave asingachabvumidzwi kwa anuwa nengo yedu saka takazoendera mberi nevamwe tangoti fambeni tsatsadza ne 80 kilometers kupinda Harare ndopatakazonyanya kushungurudzwa namapurisa vachiti ngatiregedzai saka kufamba kwedu kwakatooma chaizvo uye vamwe vedu vakatombobatwa vakatomborohwa zvikatsana nokuzotiza saka ndopandakazoguma ndati vakomana zvinantisitisiya zvokufamba izvi tongomoendesa gwaro redu rine zvishomo zvedu
tinonzwa kuti imi makatombopinda muchipatara zvazvafamba sei
takamboshungurudziwa nemasiyao tikambovharirwa mune chimwe chitoro chisinanyatsopera ndo pandakangozodzimawo saka indagara ndine chirwere chebp saka ndosinari yakanyamboti kwire ipapo ndikazodzongonora tiwawasi maizvo zvaanondaanayo
aiwa pj
ye ungasichasisela ngamafichane khonoko okukhulumileyo ngolimi lwesishona ukuthi kwahamba njani sibisibili ukuze iqunge isibindi njengababalisi basemaphandleni ukuthi sesifuna lathi ukutshengisela
njengombalisi osemaphandleni kulezi eziningi ezisihluphayo thina sathi siyahamba ukuthi sitshengisele sihambisa izikhalazo zethu ebathungameleni bethu qalisa ukuhamba empower tower sathi siye emahofisini sabizelwa amapolisa ama-CIO ole besithi mina ngcono liphume endaweni leyo vele ngapha akuvunyelwa lokho elikuyenzayo akukho emthethweni nasaye sisathiyela iphepha sayesihamba sathi uhambo lwethu sesiphakathi laphakathi basilanda sasithumela abanye bafana savalelwa kwesinye isitolo esingaphilanga sasihlukuluzwa sibili abanye batshawa khonapho ngase napho ngokucitha nje ngase ngicela sisesibhedlela sisayilatshwa sengisiza ngcono ngabuya ngaphenduka njengomuntu ozwayo inhliziyo ikushisa sibile efuna ukuthi isikhalazo zethu ziyamukele bathi sesiye mreyo abanye babotshwa sebebotshiwe balala bevalelwe basevulelwa kusasa kwakhona sesiqhubekela ngohambo lwethu khonapho amapholisa indawo zonke sibuza lokhu lalokhu abanye besixhukanisa sayiqinisa sinalila mvumo sathi hayi i-clearance yemapholisa silayo ikovuyeka lapha ezimbabwe kodwa akula nto enjalo lo akusebenzi ngamaphepha kuphela akona sithi hayi lo nto ekadeni labo ngcono sinjani siyekele sizihambele harayi siyothi sefikise izikhalazo zethu lokuhamba kade sikuyenza khanya vila akuvunyelwa endaweni nje
ye kodwa-ke lina njengabesifazane abasekutshengiseleni khona lokhu ukutshaywa kwabantu ngamapholisa ikakhulu abesifazane akulenzi na ukuthi lesabe ukuthi liphatheke ekutshengiseleni okuthile
ukwesa isikhathi sokwesa basesadlula
ye
khathesi sesizimisele ukuthi hhayi okubuya kuyabuya esikufunayo ukuthi izikhalazo zethu zilalele ukuthi lathi nxa sesisebenza phela thina sisebenzi sodwa emaphandleni silabantwana silabazali bonke bayakhala because thezi ngona siphume siyotshengisela ukuhlupheka kwethu esikwenza emaphandleni
ngoba lingahlala ngekhaya vela kula okuzalilanda lihlezi ngikhaya
ha ukusilanda hlezi ngikhaya akuyafanana vele ukuthi ngiphume kumbe ngiyekele uyekela kuze kube yinto ebuhlungu sibe uyabuthisela ngaphakathi ungaphuma ungcono uyakuphuma usehlangana lakho kuphandle khona ngale
yeah usiyadibana labanye
PJ maybe let's welcome some of our live streamers maidube mombobata makadaro nekuti chamanakira imi munotaura zvese tichapinda futi kwamuri mombotitide nechirungu saka nhasi taita rombo rakanaka mombobata makadaro we want to welcome Shadrick Baipai who is live streaming with us. Somehow, I don't know the live stream. I can't really see the comments. So if you're watching us and I'm not mentioning your name, it's not that I can't see you. Just, you know, hit the like button, hit the love button, then we can feel the love. But so far, I can see Shadrick, who says we need women who can stand up like those in Bulawayo. So that's one person that I can see. But other people I know, you know, there's someone who sent me a message, but I can't really see who they are on here. So hit the like and hit the love and let us know you're out there and that you can hear us loud and clear. And tonight we're talking about protests. You have somebody?
Yeah. So, umlalelo ofuna la ukuthi afake imbono yakhe. Siyakwamukela Suku Ncube.
Yebo, ngosuku kapho Ncube.
Yebo.
Yeah.
Ngovela ngapha kumbe.
Yimi.
Ngakubamba. Ah, sengiyibonile imfanekiso uhamba lapha lalapha ya. Usubona ubone njani umumo khona ngapho usuvele ngapha emeli
ngapha ikuthi thina sithona ekhaya kukhanya okuningi kwakhona kwenzakala endaweni ezinjenge Harare I think since e capital city sina ngale eNorth Shangane ukuthiwa kuphetheya hayi umsindo ngale kusathule khathi sasikezwa lutho akukabi le demonstration not even ka one.
Yeah. Kodwa ke nxa ukhangele sibili impilo yangkhona abantu bayikhala ngokuthi izinto zonke sezinzima. Kwezweni yotho kwezombusazwe izulu kalini kuhle. Ubone njani umumo?
Hayi kuba nzima sibili kukhanya kulobunzima kakhulu.
Lezulu
kalini abantu amabele hayi kula amalonyaka amabele amaningi.
Yeah.
Abantu sibili hayi bayastruggle sibili ukuphila lapha. Yeah.
So wena ubona njani ukutshengisela lokho okwenzekala emadolobheni ikakhulu khona ngale ngase Harare ukuthi kuyanceda na ukuthi omama labo baphakame bayitshengisele?
Mina into yakhona ngiyibona ingancedi. Akukhanyi ukuthi konkona kusuka kusiya ngapi. Abantu sibili babuhlungu, kodwa ikuthi kube ne-change. Kukhanya kulanto etshintshayo. Bayazama sibili abantu ku-demonstrator lapha lalapha, kodwa hayi ukuthi umumo utshintsha kulanto etshintshayo.
Kwenza kungabe kubangelwa yini nxa ukhanye?
Ngingazi kumbe khonapho kuma-leaders kumbe ngapi. Njengabantu esikhatshana wento uyabona ukuthi siyabe sikuzwelela lathi khatshana.
Yeah.
So khonapha kumbe ku-government phezulu yikho ngani kumbe kule problem khona.
Yeah.
So abantu bayademonstrate ukuthi engxeni labo bengaziwa kodwa kade bazama ukudemonstrate kodwa hayi kukhanya kulanjiwa kulanto etshintshayo la.
Nampa phela abanye olokuzini
babe demonstrator baya attackwa back anje yabona bona igovernment lamandla.
Yeah. Besebenzisa wona ama police.
Yeah. Manje awu demonstrator kwabantu ukho kungakhanyeki ukuthi ukhathesi kuya ngapi.
Yeah. Umavelas lapha uthi yena ungakhuluma yini uthi gamfu gamfu ngisishona ngiyasa ngiyakwazi ukuthi engxenye lazo useze lazo mbijana.
Isitona.
Yeah.
Okay, ebefuna ngichasise.
Yeah, uchasise nje ukuthi wena usuka ngapha eMelika usiya khona ngale ekhaya. Ubone umumo unjani? Njalo lokuthi khona ukutshengisela akuratidzira uku. Kunobatsira here?
Oh, anichayedza but anditi nyatsotaureshera zvakanaka.
Aiwa, pakanaka ingoiti yenyu gaga.
Ndakaona vanhu vari kutambura vari kutra kudemonstrata kuti vanzwike but hazvitombooneke kuti vari kunzwika vari kunzwika.
Aiwa maedza shuwa Sukunqube. Aiwa tinotenda. Thank you so much.
Tinogara kuNorth Shangane. Ma demonstrations acho akanyanya kuHarare because I think it's capital city and then kuBulawayo is on and off.
Aiwa
tuku North Shangane, it's also called Peche. I wapaya apana noise kana tisatambo ngwa noise chero. Even one day.
Okay, I what? Nokutenda isisi maita basa. So ndaiona maedza chaizvo kutaura chona. Ine magona. Nokuti tapatanya sonzwisa kuti aiwa kwamurimi kuShangane uko zviri zvishoma uye Bulawayo hazvina kunyanyowanda asi kuHarare.
Vanhu vane nzara, hakuna mvura, hakusi kunaya.
Aiwa tatenda shuwa nhasi tambonzwawo kubva kuShangane. Tafara chaizvo. Muve nezuva rakanaka.
We have a lot of people now that have just joined us. We have Anna Musanguro Mubaiwa,
who says I'm on. So Anna, we can see you. I see there's Noreen Walsh. She's, you know, in the terraces somewhere. Hilda Chakadza, thank you. You say you're watching with us. There's also Walter Tatenda Ngondo. He says it's nice when we get calls from people in Zimbabwe on the ground. I wonder who pays for the airtime, though. I think he's referring to maybe his relatives. So thank you so much. And Suku is also here. So thank you, Suku. And I hope that you continue live streaming with us. Carry on, PJ.
Yeah. I've been sitting in my own Akuluma lying in Singis, but I, Giovanna Senga Seco, Ekinwen, Ayanganya Singabuela, Gunkosas and Adobe, Umbengosigas. Locuconata, Nkosas and Matu, Nkosas and Matu.
Oh yes, we had promised that we wanted to speak in English. So go ahead and tell us, what role have you played as the Rural Teachers Union of Zimbabwe, especially coming from the rural areas in these demonstrations? And today we just heard that they've been banned for 2 weeks by the Attorney General. What's your view?
My view is that the demonstrations that are going on, it's not that they're all violent. Not all demonstrations are violent. Some of them are peaceful. And yet they tend to be turned into violent demonstrations, just like the one that we had with Rural Teachers Union. But as a peaceful demonstration, we would go to the district office in our route and just submit our petition and walk peacefully. As we were walking, some of the villagers, students were coming to join us. But by the time we got to Nakiwa and Mrewa, that's when the police disturbed us, and then it kind of turned violent, like especially at Mrewa, where six of our leaders were arrested there, which included one woman, Lynette, who was also arrested in Mrewa. There were villagers there, pupils were there walking along with us, but when the police, because only two truckloads came, and there was a crowd of about 50, 60 people were there. But we came two truckloads of police officers with helmets, baton sticks. They all jumped just to try and... That's when some of the villagers were fled the scene, and we, the executive, remained there, and six of them were taken into custody and were held at Mrewa police station. So and these demonstrations, they're not all violent, but they are turned violent by the security officers.
And you, as women, doesn't this brutality deter you from participating in these demonstrations?
It's natural for women, because maybe women are said to be the weaker sex. But as a woman myself, I told myself I'll stand by my other comrades that if we have decided to do this, we shall do it. Not just because I'm a woman, but just because I'm also a red teacher who teaches in the rural areas, who suffers just like the children and the parents that I'm always dealing with every day. So I want those problems to be addressed.
I want to go on a live stream up. I wonder, Jesu, Varku Farra, Shamataura, my Dube Varkurova, your love sign, Iripoyo, Vachiti, Afarra, Shamataura, Mugago, no store, and Eshona, Eresha, Funswana, PJ, could see. Imise Mazmai, Jamurquita, Jokushunguruzwa, Nekuro, Watakona, Ambuya Lilian, Mashumba, Vachiroa, Fikira Fura, Marari. As you could Zore Kumashure, Eresha Mazmai.
Izvozvo zvokurohwa hazvitoti dzoseri masure zvinototi simbisa nokuti nguva yakapfuura yataingoregedza vamwe vedu vanhurume vachinotiratidzira kuzhoko asi iye zvino zvatava kubuda isusu zvava kutaridza kuti zvinhu zvasvika pane chinhanho chakanyanyisa zvokuti nesuwo zvaakutibata kuti tirambe takagara hazvichatitenderi saka tava kubudawo tichisanganisira nokuti vamwe vedu vanobatswa saizvozvi ndiri kutaura kwandiri kutoita izvozvi ndina Pride Mukono akatobatwa izvozvo atori muusungwa and ari kurambidzwa bail saka izvo mangwana andinobuda mukoti saka maybe 15 ndo paasadi pachamira pamberi pedare saka zvini
foni yedu inenge ya rasika PJ andisikuziva. Asi pari zvino tanga tiri kutsvaga Ambuya Lillian Mashumba ndoo mudzimai watiri kuona pa mufanakiso iri kuratidzwa pari zvino. Vakarohwa vaka you know takataura navo vachiti ivo pari zvino imwe nzeve yavo haisi kunzwa PJ nenyaya yekuti vakarohwa kumusana vakabhutsurwa nemapurisa. Ndoo zvimwe zvazviri kutaurwa zvine na mai Chikasha ve ADP vachiti izvo.